yakatarisana nayo pano pa rail mine ndekuti takaenda kukoti kubva 2018 maerano nenyaya yepa mine panapa tine ma workers aishanda panapa vaye varungu vevo pano vakasiya kumaina mugore ra 1999 ndokubva vaenda vasina kupa ma workers e rail mine chouviri chavo mari dzavo dzaienderana nekushanda kwavanga vaita. Varidzi verain mine vakaenda mugore 1999 vakatanga kunetsa sematongerwo enyika vaiva varungu.
Kochi chakazoitika pamugodha apa varungu ava varegedza kushanda
gore ra 2018 pakauyawo vamwe vaizviti varidzi verain mine vakatanga kuti vanhu vagari vemurain mine vanova vashandi vavo vakanga vasiyiwa nevarungu 1999 vakavati vabude. Tikabva tatora matanho ekuenda kumasitare ezvimhosva kumakoti.
Makaenda kudare ripi chaizvo?
Takaenda pamajesti koti yekuno kubhindura yaiongorora nyaya iyi. Vakaongorora vakaona kuti zvakakodzera kuti vagari vemurain mine varambe vari imomo nokuti vaizviti varidzi verain mine vanga vasina kodzero yekudzinganisa vanhu ava. Tokubva tachovha makore akati kuti tichikweshana kumakotsi nevaizviti vagari vemurain mine. But chinondishamisa ndechekuti nenguva isipi tangobva pamabielections apa pakabva pangoapiliwa kudare redzimhosva repamusoro rinova high court vaapila kudare rebadzimhosva rehigh court. Hazvinambotora kana 1 week zvayo takaona dare redzimhosva rehigh court raakupa mutongo wekuti vanhu ngavachibuda from nowhere. Zvinova izvo ndo situation yandasangana nayo.
Zvakamira sei gumuri dziri kudzingwa idzi?
Vana vechikoro vaidza parain mine primary nevagari veimomo havasina chokubata ini sakansela wavo ndingoriwo navo. Vanhu vapadzirwa dzimba, vana vangori panze, vanhu havana chokubata, havana kana chokudya. Saka ndo situation yatasangana nayo panapa yekuti hurumende yedu yatisiya pachena, judiciary yacho yatisiya pachena hameno kuti chii chanyatsoitika kumusoro kwejudhikari nokuti nenguva isipi vatongopa judgment yakadaro. Izvozvo tozvinzwisa nokuti vanenge vakagarirwa vachimbunyikidzwa
kuti vaite sei
kuti vasatonge nyaya idzi nemazvo. Saka naizvozvo vanhu vemuwadhi mangu tingori panze pari zvino vane mosquito, vana havana chokubata, vana havana kana chekudya, vanhu vari kushungurudzwa.